Varairidzi vacherechedza zuvairi vachichema chema nematambudziko anosanganisira kushomeka kwemari yemihoro, kusawanikwa kwemari kumabhanga, kushandurwa kwehwaro yedzidzo pasina gadziro yakakwana pamwe nekudzikirira kweupenyu hwavo. Mumwe murairidzi varobson chere vati sevarairidzi vari kupemberera zuva ravo vane kutya kukuru nekuda kwesarudzo dziri kutarisirwa gore rinouya, kunyange hazvo mhemberero dzegore rino dziri kukurudzira kusununguka kwevarairidzi. Vachere vati varairidzi vanombunyikidzwa nguva zhinji panoitwa sarudzo munyika, vakachema chemawo nekushayikwa kwemari.
Tinotarisa nyaya yekumbunyikidzwa kunoitwa varairidzi munguva yesarudzo yatada yekutarisana nayo, tichitarisira kuti gore rinouya kunenge kuine sarudzo munyika muno. Tichitarisazve kushayikwa kwemari kuri kuitwa mumabhanga, uyezve mari yacho iri kutambirwa iri mari ishoma isingakwanisi kunge ichiraramisa mhuri dzedu varairidzi vari kushanda.
Mumwe mudzidzisi amai Gaudenzi yamandoopera vatiwo gore rino vari kupemberera zuva ravadzidzisi vachirangarira kushupika kwavari kuita kuwana mari yavo yemihoro. Amai Mandoopera vakurudzira hurumende kuti igadzirise mamiriro yeupfumi hwenyika kuti varairidzi vawane mari yavo zviri nyore.
Koro yedu iri kunetsa kuti tiwane kumabhanga. Tanga chiri chikumbiro chedu semari yatinohora. Patinoenda kumabhanga, hurumende igadzirise kuti tisapedzera vadzidzi vedu nguva takamira mumitsara yemumabhanga tichitsvaga mari. Vangoti patinopiwa mukoro yedu tingopiwa kamwe chete.
Amai Catherine Machona avo vanodzidzisa kumahusekwa vatiwo hwaro hwedzidzo hutsva hwakaiswa nehurumende huri kushungurudza varairidzi. Amai Machona vati nekuda kwekuti hakuna zvakakwana muzvikoro, vave kutyira kuti vana vanodzidzisa vachatadza kubudirira muzvidzidzo zvakaiswa izvo zvinoda mishina yemakombiyuta yavasina.
Isu sevadzidzisi tiri munhamu yakakurisa, especially kana tatarisana nenyuka lupamu yetakatanga iyo yigore rineri. Challenge number one ndeyekuti maschools edu isu semaruro teachers haana kana magetsi. Saka hatikwanisi kuticha some of the skills dzinodiwa kuICT. Like kunenge kuchinzi muenda kana kuti paindanet handikwanisi kudzidzisa mwana saizvozvo. Saka atori machallenges ekuti handikwanisi kuzviita. Malessons like ekuVPA mamwe acho anoda kushandisawo maICT tools. Isusu tisina. Saka a big challenge yekuti vana vedu vanogona kutofoira isusu otoonekwa sema failures at the end of the day. Kunongonzi pass rate yevana vekumusha iri low, and yet isusu tine machallenges akaita sewaya wosiyanawo nemaurban schools.
Mutungamiri weAmalgamated Rural Teachers Union of Zimbabwe vaObert Masaraure vati nhamo yapfunya chesero mudzimba zhinji dzevarairidzi. VaMasaraure vachema chemawo neupenyu huri kuraramwa nevarairidzi uhwo vati huri kudzikira nguva nenguva. VaMasaraure vakurudzira varairidzi kuti vanyorese kuvhota vagowana mukana wavati wokusarudza vatungamiriri vasina humbimbi ndoga.
Sematicha yemuZimbabwe nguva ino itori nguva yekututsumwa nekuchema zvakanyanyisa, tichiona kuwedzera kudzikira kuri kuita upenyu hwatinorarama. Quality of life yedu iri kuita ichitodzikira, asi mukana unotoda kuutora sevatungamiriri vevadzidzisi kuti tirangarire nzira dzatingashandise kuti tikwanise kuti upenyu hwedu hunake. Zvatinotarisira isu ndezvekuti tingakwanise kuita kuregista kuvhota, tikwanise kuvhota tichiisa hurumende yatinoda inokwanisa kuvandudza upenyu hwedu kuti hunge huri nani.
Zuva reWorld Teachers Day rinocherechedzwa pasi rose musi wa5 Gumiguru. Gore rino riri kucherechedzwa pasi pedingindira rinobata kudzidzisa zvakasununguka pamwe nekusimbaradza mabasa evarairidzi. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Patricia Mudadigwa.